kuti kubudirira vangatadza zvavo kubudirira since time yachona yazara ari only 8 days, but that would be a very good idea kuti vaimpeach Trump, because ukada kuona vanhu so far vafa nekuda kwestrike yakaitika iyoyi, I think anodzidzirwa kuimpeachwa Trump kuitira kuti in future mamwe mapresident achauya azive kuti zvine marepercussions kana uchinge waita zvinhu zvakadai. Ndoona kunge pasina kumira mushe zvokuti respect yake kune mamwe masenate yanga isina kumira mushe.
Tombotarisa kuti pari zvino marepublicans ndivo vakawanda imomo musenate, vachiri nemajority kusvika musi wa20 panozogadzwa vaJoe Biden. Mungawana vachibatsirana here nemademocrats kuti vabvise vaTrump?
Point in time ndikona kunge marepublicans kuda vari prepared kusupporta madhemocrats, nekuona zvakaitika izvi, kupwanywa kwakaitwa Capitol nekuzofa kwakaita vanhu, marepublicans akawanda unonyatsoona kuti they are prepared kuti vabatsire madhemocrats. Ndo zvanga zvati vakasavabatsira zvino vasarwa ne8 days. Madhemocrats anyenge ain power kuhouse nekusenate kwacho, zvekuti this has never happened in a long time kuti madhemocrats anotonga vote. Chese chichenge chakutaurwa chenge chakungopasiswa easily.
Tinoona kuti pane mamwe marepublicans anenge ari kutsika madziro vachiti ivo pari zvino havasi kufunga kuti vaTrump vamiswe basa, asi munoona vachizosandura pfungwa dzavo here?
Zvokusandura pfungwa havasanduri. Pavakatira kuitwa impeach last time, pane vakanga vasingafariri madhemocrats, vakanga vasingafariri kuti Trump abviswe, but vanga vasina kunyanya. This time vanhu vazhinji vari kurwadziwa nechiitiko chekuti pafa vanhu vakawanda by people, saka hazvina kuvakomborera mashoko akataurwa nani naTrump, ende vaona kuti Trump chiitiko changa kuita ichi chadzikisira Capitol zvokuti vazhinji vacho havasi kufara nezvaaita. Saka kunyange kune nhamba yakati ko iri kusapota Biden naNancy Pelosi nemadhemocrats, zvokuti this time ndoona kunge kuri kuti vakavhota kuti aimpeachwe vanokwanisa kuhwina.